Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutura mashoko avo kumuri yeZimbabwe, State of the Nation, mangwana masikati kudare reparamende. Upenyu hwevarwere woramba uri munjodzi sezvo vana chiremba vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvabatana nhasi nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera makore 53 nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere. Voruzhinji vokurudzirwa kufashaidza mvura yekunwa senzira yekudzivirira nayo zvirwere zvinokonzerwa nemvura isina kuchena. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko avo kumuri yeZimbabwe kana kuti State of the Nation Address mangwana masikati mudare reparamende. Asi bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro dzedare reparamende dzichatora matanho ekuratidzira panguva iyo vaMnangagwa vachange vachitaura sezvo bato iri risingacherechedze vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Mtungamiri Nkomo Studio 7 abata mutauriri weMDC vaDaniel Molekele kuti tinzwe zvizhinji.
SeMDC tinoti hativhumi mabudiro maelections akaitwa last year kuti vaMnangagwa ndo vakahwina sarudzo. Tiri kuti vaChamisa ndo vakahwina. Saka ticharamba tichienderera mberi tichiratidzira semaMP kuti hatisi kugamuchira zvakataurwa kuti vaMnangagwa vakahwina. Saka mangwana tinenge tichiratidzira kuti tichiri kutoita mazano kuti mangwana tichaita sei. Because kwokutanga takapinda muParliament tikazobuda vapinda vaMnangagwa. Sechiviri takapinda muParliament tikagara pasi tikaramba kusimuka vavakapinda vaMnangagwa tikazodzingwa nema Chechitatu takaramba kutoenda kuParliament hatiri panze. Tane nzira dzakasiyana dzekuratidzira. Saka tichitoita final consultation kuti mangwana tichaita sei.
Saka pari zvino musati maziva kuti hamuendi zvachose kana kuti muchaenda mozobuda pakupinda kwavo vaMnangagwa.
Tichiri kutoita consultation kuti ticharatidzira sei kusagamuchira kwedu kuti vaMnangagwa ndivo president. Na mangwana tine plani ya kutabuda na ofisi.
Asi veZANU PF vari kuti uku kutambisa nguva nekuti nyaya yesarudzo inyaya yakatopfuura kudhara uyezve vaMnangagwa ndivo vari panyanga.
Hazvina basa kuti vanhu veZANU PF vari kufunga kudii. Ndo vakabaka maelection results. Saka vanenge vachishuvira kuti nyaya yacho itere. Isisi MBC ndisi takabirwa. Saka hatisi kunyarara nenyaya iyoyo. Ticharamba tichiratidzira kuti vaChamisa ndo vakahwina last year. Saka tiri kuenderera mberi. Hatina basa nezvavari kufunga vanhu veZANU PF.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaDaniel Molekele vari parunare muHarare naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Asi nengo yeZANU PF vari mumiririri weWulilima West muParamende vaDinge Muziputi vaudza Studio 7 kuti kana nhengo dzeMDC dzakabuda muParamende vaMnangagwa vachitaura ndidzo dzinenge dzarasikirwa zvikuru. Vaputi vati vaMnangagwa vari kutarisirwawo kuzivisa nyika pamusoro pematanho ari kutorwa nehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika. tiri kutora matano akawanda anosanganisira kuvaka madhamu pamwe nekutenga mishonga inochenesa mvura senzira yekupedza dambudziko remvura mumadhorobha nemaguta emunyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa zvazeiwa nedare remakurukota nhasi, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare razeya nyaya yekunetsa kwemvura uye harina kufara nenyaya yekuti kanzuro yeHarare yakavhara michina inochenesa mvura yeMorton Jaffrey isina kunzwa pfungwa dzehurumende. Vatiwo dare raumba komiti inosanganisira mapazi ezvemari neremvura kuti ishande nekanzuro yeHarare mukugadzirisa dambudziko remvura. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuronga kuti pave newaro wekuti mishonga chenura mvura yemakanzuru ese itengwe pamwe chete.
Government is working on a more centralized arrangement for the local procurement and production of water treatment chemicals for all local authorities.
Vatiwo hurumende yaita chisungo chekuti madhamu ekunzwi muda nenyatsime avakwe nekukasika senzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Kurikota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatiwo hurumende yave kubatsira madhorobha nemaguta ese munyika kuti atenge mishonga yekuchenesa mvura, vachiti pari zvino guta rekwekwe ndiro rega risati rabatsirwa nemari iyi. VaNcube vatiwo hurumende ichabhadhara zvikwereti zvayo zvemvura uye vakurudzira veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo makanzuru kuti akwanise kuvapa mvura yakachena. Zvichakadai VaNcube vati hurumende ichaverenga vanhu zvakare muna 2022 uye chirongwa ichi chinokosha mamiriyoni makumi masere emadhora. Vati vanotarisira kuti zvichabuda muchirongwa ichi zvichaziviswa muna kurume 2023.
So we should be able to produce figures and numbers within 6 months. Like in the past, which you take 2 years.
Tichaburisa zvatinenge tawana mukati memwedzi mitanhatu, kwete zvaiitwa kare zvekutora makore maviri. Saka muna kurume 2023 tichazivisa zvinenge zvabuda musensus.
Mune monyaya amai Mutsvangwa vati pane mabhanga matatu anoti CBZ, Agribank neStandBank achashanda nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture. Amai Mutsvangwa vatiwo vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoenda kumabhanga matatu aya uye vanotarisira kuti mabhanga achapinda muchirongwa ichi. Mumakore apfuura chirongwa ichi chakange chisina kujeka asi vanwe vati chave kuitwa pachena uye mabhanga ndiwo ane unyanzvi hwekuziva vanokodzera kana kusakodzera kupiwa zvikwereti zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hwevarwere munyika hunonzi huri kuramba huchipinda munjodzi sezvo vana chiremba vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara chikuru chemubulawayo chemupilo central nhasi mangwanani, vanhu vashoma vange vari kusvika muzvinorapa varwere vanenge vachibva kumba vange vachibatsirwa navana mukoti vachiri kudzidzira basa. Mumawadhi mange mine varwere vashoma vange vachionekwawo navana mukoti. Mumwe murwere anorarama neurema vaMalcolm Ndlovu vati vave nevhiki vachirwara nemudumbu uye vange vauya kuti vazoonekwa navana chiremba asi vanzi vadzokere kumba sezvo vana chiremba vange vasiri pabasa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru wavana chiremba pamupilo central Dr. Solo Ayongwenya sezvo vange vachinzi vari mumusangano. Asi Dr. Mutavisi Bebe vanove munyori wemupilo Doctors Association vati vana chiremba vechipatara ichi pamwe nevekuUnited Bulawayo Hospitals uye munyika mose havazi kudzokera kubasa kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Bebe ava vakambovewo mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association vatiwo pari zvino hurumende haisati yaita zvinobatika pakugadzirisa zvichemo zvavo.
Takamirira government kuti itipe mari yokuti tiwe kubasa, ndizvo zvatakamirira izvozvo. Tisati tapiwa mari tiri kuramba tiri mudzimba dzedu. Minister asati atipa offer inobatika, tiri kuziva zvekuti akamboenda zvake kuAmerica ameno zvaangaendera ikoko obva kutaura kuti akutsoka nekukasika kuti atarise kuzurwiti akuzvipatara pati kubva akadzoka akukona zvaaita
pakuti zvinhu zvakamira sei muzvipatara kana kwakatariswa varwere Dr. Bebe vati havakwanisi kuziva sezvo asiri kuenda kubasa
hatizivi kuti varwere vokufamba sei kuzvipatara because hatisi kuenda kuzvipatara zvacho tiri mudzimba dzedu hatina mari yokuenda kuzvipatara
hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nemanomwe nhasi mune imwewo nyaya kanzuro yeguta rebulawayo inoti iri kushushikana nekuti vagari vari kuramba vachishandisa mvura yakawanda izvo zvinogona kuzosiya madhamu anopa mvura muguta iri asisina mvura vachitaura nestudio 7 mushure memusangano nevagari pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muguta panyaya dzemvura munyori wekanzuru vachristopher duve vakurudzira kuti vagari vashandise mvura zvine mwero act 4 christopher duve Guta rebulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu anosanganisira inyankuni loanxema apanxema pamwe neumzingwane uye kwasara zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemvura mumadhamu ari kushanda pari zvino ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro-soro cheGreat Zimbabwe University vari kuchema-chema mushure mekukwidzirwa mitengo yechikafu chavanodya pachikoro nezvikamu zana kubva muzana izvo vanoti zvichaita kuti vatakatike nenzara. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vadzidzi vachinji vanoti pamusoro pazvo chikoro chakavadzivisa kuti hachichakwanisi kuti vadyisadza nenyama nekuti yave kudhura nekudaro vave nemazuva vachidyisadza nebinzi mukaka pamwe nemakabheji chikoro chakawedzera mari iyi kubva kumadhora mashanu kusvika madhora gumi emari yemunyika pandiro yechikafu yoga yoga vadzidzi vanoti kazhinji vanodya katatu pazuva izvo zvave kuita kuti mari yechikafu pazuva isvike kumadhora makumi matatu Vadzidzi ava vanoti mari yakavawandisira sezvo vabereki vavo vasiri kukwidzirwawo mari dzemihoro uye vakaomerwawo neupenyu semunhu wese munyika mumwe mudzidzi ada kuzikamwa nezita rekuti Blapetso kuti asazoshungurudzwe nevakuru vechikoro anoti uwandu hwechikafu mundiro hwakatoderedzwa kunyange vakakwidzirwa mitengo
mamirira aita nyaya dzechikafu pagzt panapa zvakaoma nekuti taimbopiwa 4 slices dzechingwa asi mumwe musinonawana dziri 2 Mwemusimona wapuwa 3, theni pasadza hapa, vakungobika sadza nebinzi, zuro kwa kajiwa sadza nebinzi ni mkaka chete, kwa kusina nyama, tuluku wa mashoke kutu kwanzi nyama, iru kunzi ya kapeira ili, abacha kwanzi kuhote yungu nyama, asawaruda kukwitha ama price hikafu, saka zusashata.
Vamwewo vana vechikoro vanoti nyaya yechikafu iyi ichakanganisa kudzidza kwavo sezvo mabhuku anonetsa kunzvera munhu kana chinge akarumwa nenzara mumwewo mudzidzi ada kudanwa nekunzi muzvare Sasha Blond vanoti vave kutodya kamwe pazuva nekuti mitengo iyi havaikwanisi
netseka kuti toita sei ipapo asi pane vana mai vanouya vachibikira pasi pemuti nevamwe vanenge vachingoya nechavanenge vabikira mudzimba dzavo takutongoita izvozvo but utano chaihwo chaihwo ka panenge pastorina dzimwe nguva futi kuti titi ndidye makuseni ndodya masikati ndodya futi manheru asi chabatani nekuti maparents edu havasi kuwedzerwawo masalaries saka unongova kutongodya kamwe chete pazuva masikati unonge usingachaji inenge yakunzi 001 saka pakatotiomera sevanechikoro ende kuti uwerenge udzidze une nzara kahazvibatani zvinhu zviri kutotiremera zvisingamboiti
Mutauriri weGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vamhanya kuramba kuti havasati vakwidza mitengo yechikafu asi vari chikoro chavo hachina kusarawo nekuomerwa nekukwira kuri kuita zvinhu munyika nekudaro vanogona kuzokwidzawo
hapana chatichachinja pamitengo yechikafu chinowanikwa pagzu kutaura kudai izvi ndatobva kunotenga lanchi yangu mari dzataingobhadhira kutanga kwegore ndodzichingoriko asi kungotiwo Vanhu vanofanira kuziva kuti tongorarama musame economic environment nemunhu wese seinstitution. Saka kuda zvichidawo panogona kuita kuti vanhu vangada kutarisazve kuti mari yatiri kubhadharisa ichiri kuenderanawo here nemararamiro ari kuita vanhu muZimbabwe.
Asi vadzidzi vanoti chikafu chakatokwidza kutanga nhasi uye vakatotanga kupuwa zvekudya zvichoma kutanga svondopfuura. Mumwe mudzidzi aramba kudomwa nezita rake achityira kudzingwa chikoro anoti mitengo yakatokwidzwa uye vakadziswa nevanobika kuti havachadyi nyama.
Hakusi kunyepa kuti chikafu chakakwidzwa. Mari yakakwidzwa plus futi vakatoreducer chikafu chavaiunza. Iyezve pavaisiti panyama iko zvino dzangu beans nemacabbage. Saka tichaone kunaka kwechikafu chachona. Sezvakamboita pekutanga paya vachiramba kuti hatina kukwidza mafisi, hatina kukwidza mafisi. Tikasongoona kubva muchinyararire vadini vakwidza. Ndozvakangofana nezvavaita iko zvino pai pachikafu. Chikafu chataiwana change chakanaka. Asi iko zvino chatakuwana, hachichazi chikafu chekuti chingadyiwa nemwana watingati ari kuyunivhesiti ichocho.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi pachikoro ichi, Student Executive Council kana kuti SEC, vatakudzwa ngadzuore varamba kutaura neStudio 7 vachiti vanotya kuzoshungurudzwa nevakuru vechikoro. Uku vadzidzi vakawanda vari kuchema chema kuti vamiririri vavo havasi kuita basa rekuvamirira nemazvo, vachiti vane rimwe nevakuru vechikoro. Kukwidza kwemutengo wechikafu kunouya apo chikoro chakakwidza mari yekudzidza pakavhurwa kotoro. Izo zvakaomera vadzidzi vazhinji vanoti vave nezvikwere zvakakura kuchikoro. Zvikoro zvepamusoro zvakawanda munyika zvinonzi zviri kunetseka kupa vadzidzi chikafu chakakwana nenyaya yekukwira kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika, apo upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana nhasi zvabatana nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera makore 53 Botswana yawana kuzvitonga kuzere. Botswana ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzakazvipira mukubatsira Zimbabwe kuti isununguke. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Botswana yakawana kuzvitonga kubva kunyika yeBritain musi wa30 Gunyana 1966 muchiitiko charumbidzwa nevakawanda semukana wakaita kuti Zimbabwe ibatsirikane mukuwanawo kwayo kuzvitonga. Zimbabwe iyo yakanga iri pasi peutongi hweBritain zove pasi peutongi hwemushakabvu vaIan Douglas Smith mushure mekunge Rhodesia zvipa risununguko yega kubva kuBritain isati yadzokera zvakare mumaoko eBritain. Inonzi yakawana rubatsiro rwakakosha zvikuru kubva kuBotswana kusvika iwane kuzvitonga kuzere musi wa18 kubvumbi 1980. Mutungamiriri webato remavambo kusile Don Dr. Simbarashe Makoni, avo vakagara muBotswana kwemakore 10 mushure mekudomwa semunyori wesangano raSADC mugore ra1983, vaudza Studio 7 kuti Botswana yaive nhengo hombe chikwata chenyika dzaitsigira hondo dzerusununguko munyika dzinosanganisira Zimbabwe, Mozambique, Angola, Namibia neSouth Africa.
Botswana yaive nhengo yechikwata chenyika dzaitsigira hondo dzerusununguko dzainzi muchirungu frontline state. Nyika dzese dzanga dzakabatana nedzakanga dzisati dzasununguka. Chikwata ichocho pamwe chete nenhengo dzacho yega yega yakazvimirira dzakabatsira hondo dzerusununguko weAngola, Mozambique, Zimbabwe, Namibia neSouth Africa nenzira dzakasiyana siyana.
Dr. Makoni vaenderera mberi vachiti Botswana yakapa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji upoteri pamuzindo vapoteri veDuku refugee camp, apo paichengetwa vanhu vaitiza hondo munyika.
Vaizochengetawo zvakare vanhu vaitiza munyika idzi kutiza udzvanyiriri. Vamwe vakangoguma vari vapoteri semuBotswana pamusha weDuku, musha weBroadhurst maichengetwa vapoteri, kana kuti vamwe vacho vakazopfuurira kuenda kunopinda muvakarwira hondo.
Kama pakati penyika mbiri idzi unofadza ruzhinji rwevana veZimbabwe vanogara nekushanda muBotswana, izvo zvaita kuti vabatane nezvizvarwa zveBotswana mukurangarira zuva iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown vaPaterson muShayabasa vaudza Studio 7 kuti kugokedzana moto kwenyika mbiri idzi ndiko kuri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigamuchirike muBotswana.
Zvagara zvinongoitika kwese kuda zvanga zviri nyumba zvanga ndaisina kubvumira. Saka kubvumira kweBotswana zvaZimbabwe wave muno, it means pane kuwirirana. Bhozi pasina kuwirirana haungaripotiri kunyika yamusinga wirirana nayo.
VaChristopher Chingwanangwana, avo vanorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown, vati chikumbiro chavo chikuru ndechekuti Botswana iratidze zvakare chido chayakamboratidza munguva yehondo kuitira kuti ibatsire kubvisa Zimbabwe mumadhaka mairi nhasi mune zveupfumi.
kuti Zimbabwe ichinje idzokere panzvimbo yakanga iri. Vanobatsirana sei financially even nema ideas chaiwo kuti vachibatsirana vatongi vedu ari ku Zimbabwe. Vonovapo pfungwa dzavo kuti mukaita zvinhu makadai 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 Zimbabwe inogona kudzokera panzvimbo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vanomene mufandaidza vati Botswana enyika yakabvira kare mukuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Kubatana kweZimbabwe neBotswana hapana kudzitsaukanisa, dzinoda kuti dzishandidzane. Saka pakushandidzana kwazvo ikokoko zvinodaro kuti ndiko kuchakura nekubatana kwenyika dzacho. Zvakabvira munguva yehondo nezvicharamba zvichienda mberi zvakadaro.
Vamukwetsi Masisi, mutungamiri wenyika iyi, vanga vari pakati pezvizvarwa zveBotswana zvasara zvichipembera zuva iri munhandare yeNational Stadium muguta guru renyika iyi reGaborone. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vari kukurudzira veruzhinji kuti vafashaidze mvura yavo yokunwa, zvikuru vari mumadhorobha, sezvo zvirwere zvemanyoka zviri kuwanda zvikuru kuvana vadiki. Dr. Manangazira vanoti bazi rezveutano riri kuedza kubaya vana vechidiki nhomba dzinovabatsira mukudzivirira zvirwere zvakaita sezvemanyoka, izvo zvinonzi zvatekeshera mumadhorobha nemaguta, zvikuru muguta reHarare, umo muri kumboenda muchishayikwa mvura yekunwa yakachena. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Manangazira.
Ichokwadi, Mavelas. Tine dambudziko rekushomeka zvikuru kwemvura kunyanyanyanya mumaguta kusanganisa neguta reHarare. Saka tinoramba tichingokurudzira kuvabereki nevachengeti kuti mvura yamuri kushandisa iyo yekunwa nekugeza midziyo ngaitritwe papoint pamuri kuishandisa. Kungave kuifashaidza, kungave kuikanda tumadonho tuya tweWater Guard, kungave kuisa maaqua tablets kana kudonhedzera madonho eAgic chaiyo. Zvinobatsira kuti utachiona unenge uri mumvura imomo hufe, usazokonzerese urwere. Nekungochengetedza mvura shoma iyoyo, tiri kuziva kuti iri kushomeka. Inoda kuchengetedzwa mumacontainers akachena kana muri kunochera yogara yakavharwa kuti isapinde utachiona. Maoko azwa, tinoziva kuti mvura icho ishoma, but maoko ngaagezwe kunyanyanya pakubata mvura kana kuti tapedza kushandisa zvimbuzi kana madzimai anoyamwisa vasati vayamisa mwana. Tinoramba tichingokurudzira utsanana ihwohwo, zvinobatsirisa zvikuru kuchengetedza utano kunyange zvazvo mvura ichishomeka. Tichingoramba zvakare tichikurudzira vanofanira kugaya mvura yacho kuti vanhu ngavarege kunyimwa mvura nekuti zvinotidaidzira urwere kana rufu chairwo.
Mataura imi kuti vana vechidiki ndivo vari kunyanyobatwa nedambudziko iri nyanya remanyoka, mazera api uyezve vabereki vangayadzive sei kuti vana vabatwa nechirwere ichi?
Kazhinji kana munhu ari kunzi ane manyoka, anenge ari kuita tsvina yakaita mvura, yakawanda mvura, haichanyatsofomeka zvinofanira kuita tsvina, uye anoita tsvina kanodarika kanosiita mazuva ese. Saka ifrequency asi consistency zvakare yetsvina yacho yatinotarisa. Ana mai kana kuti vanochengeta vana vanoziva kuti mwana anosiita tsvina kamwe chete, kana kuti vari kuyamwiswa vaya vari kuita exclusive breastfeeding, mumwe mwana angatoita mazuva kana mairi kana matatu asina kuita tsvina. Asi zvakangonaka nekuti mukadzi wamai unowanzowa bzobo wakawanda wacho. Saka changing bowel habit zvinobatsira futi nachitaura taiwa indinosidai zvasiyana. Saka izvozvo tinozvitarisisa. Tichienda pakuti mazera api, isusu patinocompila data redu tichitora information inobva kumaclinics akasiyana-siyana munyika medu, tinowana mareports kubva kune maclinics 1500 svondo nesvondo. Kuna kukwira kwemanyoka aya mwedzi uno waSeptemba uchitanga, asi zvakazonyanyisisa kunana toti kunopera kwesvondo rekutanga raSeptemba kusvikawo kunana 14 September. Pampari kunyanya-nyanya maripoti echirwere chemanyoka iwayaya. Kunyanya-nyanya idunhu redziva rasekwa. Kutinoji zvishoma nekukuwadzana. Imo mudziva rasekwa mashina tantiri kuona akanyanyisisa kune dziva rasekwa 1, 2 and 3 neimwe nzvimbo yavanoti Ganiwa. asiri muzi varaseko. Kwanga kuruku unyanya kureport kwa manyoka iwa yae.
Avanga vari Dr. Poshi ya Mananga Zira, vanoona nezve zvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa zvakare nhasi, izvo zvinonzi nenyanzvi mune zveupfumi zvichaita kuti upenyu hwevanhu vakawanda munyika hurambe huchioma. Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority yazivisa kuti rita redhiziri rave kutengeswa nemari inoita madhora emunyika 12 nemasendi 55 kubva padhora kubva pamadhora 12 nemasendi 22. Petiri inonzi yave kutengeswa nemari inoita madhora 11 nemasendi 46 kubva pamadhora 11 nemasendi 55. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namutungamiri Nkomo weStudio 7 nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vareji shoko pamusoro penyaya iyi.
Tichiona izvingoramba zvichiitika mavhiki ose, nekuti yedu petrol price yedu yakudetermina neexchange rate. Tikangoramba tichiona exchange rate yeZimbabwe dollar versus American dollar ichingochinja-chinja nefuel yedu inochinja. Mavhiki maviri apfuura exchange rate yakambodona nefuel yakambodona mbijana. Saka ndizvo zvatichagona tigara tichingoona zvichiitika kusvikira Zimbabwe dollar neUS dollar tawana rate kuti Zimbabwe dollar inokupa maUS dollar mangane. Tikava nerate iyoyo tichaona kustabilize. Kwatoti kustabilize kwatoita kuziva kuti price yedu yefuel inenge yakwira nguva yakareba isina kupfuura nguva yakareba isina kukwira.
Saka muri kuti aya ava magariro tsoro kushaya nyanga?
Chinhu chatofanirwa kutarisira kusvikira taona kuti Zimbabwe dollar rakasimba sei kana richikwikidzana neAmerican dollar. Kana zvisati zvasvika ipapo tichangogara tichingoona mavhiki nemavhiki kukwira kana kudzika kwefuel.
Ko izvi zvinorevei kune mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda wanda muzvitoro?
Zvatozochema kunguva yakawanda ndeyekuti mitengo inokwira kana fuel ichikwira. Asi tozoona kuti panonzi exchange rate yadzika nyango kanzi fuel yadzika, mwemwe mutengo haidzokeri kumashure, inongoramba yakadaro. Saka ndipo patotaona kuti ivo atoti corporate Zimbabwe, mabhizinesi emuZimbabwe, ndipo patoona umbavha hwavo. Havatarisi kuteera zvava ivo kwavari kana vachingobhenefita, vanongovhara zvatongoti vanochengetedza investment yavo. Havazotarisi kuti kana yachinja kuti idzike navo vodzikisa. Hatisatambonzwa kudzika kwemapuraizi nguva yareba kusingadziki kwapuraizi, nyango iyo exchange rate ichifluctuata ichitaridza kudzika dzimwe nguva. Tikazvisa pagraf tiatarasira kuti zvimwe zvinenge zvisina effect kukwira kunenge kwaita fuel compared kukwidza kwanenge kwaita exchange rate. Zvinoreva kuti ivo sevana mabhizimusi vanongokwidza panonzi kwakwira fuel kuti vangoita mari vasaluze.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vareji shoko vari parunare muBulawayo namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mukufambiswa kwenyaya dzemari zvikuru pamisika mutema, pamwewo nemashoko achaturwa nemutungamiri wenyika mangwana eState of the Nation Address kana kuti SONA. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora mashoko avo kumhuri yeZimbabwe eState of the Nation Address mangwana masikati mudare reparamende. Upenyu hwevarwere huramba huri munjodzi sezvo vana chiremba vari kunze vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anekuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusaya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 30 kumpandula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama-agents amaningi sibethengisa singathi ngesikhiwa befuela i-black market, bathengisa imali bona basebesithi bafuna, for example, bathi i-certain percentage abayifunayo, bebesithi ama-40%, 50% ama-agents. Yes, uhulumende engabe e-right ukuthi akubhange.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selithathele amalayisensi abathenga lokuthengisa imali kubomakhale kukhweni phansi kwenhlelo ezifana le-EcoCash.
Sikhangelela ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube yindlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe.
Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqondane lesimo selizwe owe-State of the Nation address edalele ephalamende kusasa. Abe-MDC besithi kabasoze bawulalele lumbiko. Abe-kansili yakoBulawayo sebeqalile njalo uhlelo lokuvalela izakhamizi amanzi besithi idamu le-Umzingwane kaliselamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selithathele amalayisensi abathenga lokuthengisa imali kubomakhale kukhwini phansi kwenhlelo ezifana le-EcoCash. Intathele izindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Abakulumsebenzi wokuba ngama-EcoCash agents bahlaba omkhulu umkhosi ngokuphazamiseka ngomsebenzi wabo. Umnumzana Thulani Mabutho wasemzini wemfakose ngomunye wabakulomsebenzi. Yena ke uthi lanxa leli kulinyathelo elilungileyo elithethweyo uhulumende, kodwa ukhanya ekwenza ngokungahlelekanga.
Uhulumende ngabe kwenze ngoba ama-agents amaningi sibethengisa singathi ngesikhiwa befuela i-black market, bathengisa imali bona basebesithi bafuna, for example, bathi i-certain percentage abayifunayo, bebesithi ama-40%, 50% ama-agents. Yes, uhulumende engabe e-right ukuthi akubhana.
Usola leli nyathelo Mabutho athi lizophazamisa abanengi, bona abamsulwa ngoba sebeyiswela leyo mali akade beyithola ngendlela zokuya kuma-EcoCash agents la, okubalisa eyokugada amabhasi lokunye. Umnumzana Collins Ncube wasemzini we-Greyston Park ukhuthaza uhulumende ukuba alungisise isisusa salolu daba kuqala.
Umbono kwami mboni ngani nxa kubhanwa ukufrozwa kwama-EcoCash merchants, it's about the exchange rate. Ngibona ngani uhulumende kumele enze imizamo ebambekayo ngoba ama inconsistencies maningi kakhulu.
Uncube uthi lokhu kwenza kwahulumende kungayisiyo ndlela engasebenzela ilizwe lona elidinga abazotshala imali.
What picture does it give kulaba abangaphandle kwelizwe esingathi ngama investors abangafuna ukusisiza? Ma kuyikuthi here and there kuyafrizwa lokhu, kufrizwe lokhu, aku-unfrizwe, akusincedisi kakhulu njengelizwe. Na kuyikuthi sifuna ukudila le ndaba yama-exchange rates, let's deal with it holistically, singaphongi ukuthatha nje okuyisinqumo ukuthi kungafriza lokhu sikhangelele ukuthi kuzatshintsha lokhu lalokhana, kodwa akutshintshi imbangela lesimo sezomnotho welizwe kwele Zimbabwe.
Enye ingcwethi kwezomnotho unkosikazi Matilda Gondo uthi abe Reserve Bank of Zimbabwe kabalukhangelisise lolu daba.
To a certain extent it's justified because now these are traders, the agents we're taking
on. Ngenye indlela singathi lilungile lelo nyathelo elithethweyo ngoba laba bantu bese besebenzisa leli thuba lokungami kuhle kwezinto elizweni behlukumeza uZulu ngalokho. Bekuza kuba yinto elunge kakhulu ngabe kuthiwa abe-RBZ badinga ezinye indlela zokutholisa abamabhanga leyo mali edingwa nguZulu ukuze uZulu anelise ukuyathatha imali yakhe kungekho nkinga kube yiyo abayisebenzisayo endaweni yokuthi bayayidinga kule imikambo yangasese.
And use that instead of getting it from the black market.
Ugondo uthi leli nyathelo lizophazamisa kakhulu labo abangelawo ama bank accounts bona akade sebethembele kundlela ye EcoCash ukuthola imali ezisetshenziswa nsuku zonke. Ezinye zalezincingo ezivaliweyo zibikwa bezilamadola angaba zinkulungwane ezingamakhulu amabili amadola akwele Zimbabwe osekusolisa ukuthi kambe lokhu kungasi kuganga kwabantu asebesebenzisa lindlela ngendlela engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqondane lesimo selizwe State of the Nation address edalele eParliament kusasa. Kodwa ibandla leMDC lithi amalunga alo azatshengisela ngandlela thize njalo kasoze awulalele lumbiko ngoba engamnanzi umongameli uMnangagwa njengomongameli. Ibandla leli lithi uMnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Esikhathini esedlule amalunga eMDC aseke aphuma edale njalo amhoza uMnangagwa ngesikhathi esethula umbiko ofanayo. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele uthi lanxabe sabonisana njengebandla ukuthi kusasa bazatshengisela ngayiphi indlela. Okusobala ikuthi kabasoze bahlale eParliamente balalele umbiko kaMnangagwa.
Abalaleli bamele bazi ukuthi njengenhlanganiso thina asamamukelanga impumela yokhetho kamongameli nyakenye okuthi ukuthi ngesilungu we do not recognize the election without a presidential election. Njwazibonile last year lazisiye how uMnangagwa beParliament na siba nokutshengisela ukukhonona kwethu. So nakusasa kulowo monakalo ukuthi sabe sitshengisela ukukhonona kwethu ukuthi asimamukeli njengomongameli weZimbabwe.
Lizahamba kodwa eParliament libe seliphuma nxa engangena.
Okwamanje asikabi leqiniso ukuthi kuzayenzwa kanjani kusasa ngoba sisathibonisa namacebo. So kukathathu ebuyile edalela eParliament and kathathu lathi sitshengisela ngendlela ezijiyeneyo. Okokuqala sangena wathi sephakathi sasesiphuma i-workout ngesilungu. Okwesibili sangena sahlala phansi sali kumsukumele ngena bagcina besixotshwa ngamapolisi. Okwesithathu sayali kungena eParliament. So sizabona kusasa ukuthi kwenza kanjani.
Abanye ikakhulu bona bezanu-PF bathi ukungayi kwenu eParliament kumbe ukutshengisela phezu kobukhokheli bukaMnangagwa ikudlala ngesikhathi ngoba seladuma ledlula. Ukhetho solwedlula lithini ngalokho?
Into enhle ngempilo ikuthi ku-democracy sinamalungelo okubona izinto ngendlela ezijiyeneyo. Kubazisa ubuhlungu kakhulu abantu bezanu-PF ukutshengisela kwethu ngoba babefisa ukuthi ni lathi simbize uMnangagwa sithi ngu-president. So ma singambizi singathi president jamisa bazi ubuhlungu kakhulu. So lathi sizaqhubela phambili sitshengisela ukuthi ni uMnangagwa kabhotelanga abantu beZimbabwe kwakuba lokuqilibezelana okwenzakalayo. So kuzamzisa ubuhlungu konokho even kwi-international community ma bezama ukuringeja besenza babe lokhu bebuza ukuthi nikanti indaba yenu empumela yokhetho le isingaphi ngoba i-MDC lokhu ingahambeli impumela yokhetho. Ngakho-ke thina njenge-MDC asiba ndaba ukuthi izani abangani esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe abamvotelanga uMnangagwa.
umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli se-MDC njalo ungumeli weWange Central edale lePhalamende. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumeli webulili maWest edale lePhalamende, yena othi kungaba yinto embi ukuthi abe-MDC baphume edale lePhalamende umongameli Mnangagwa engakethuli umbiko wakhe.
Abantu jikelele abeZimbabwe bayayangiswa yikungaziphathi okulenhlonipho okwenzakalayo aluba abantu sebeseParliament. Abantu bathi besenza ukhetho bakhetha abantu ukuthi baye bamela, besenzela ukuthi kube yindlela yokuthuthuka kwezabelo zabo lokuguquka kwempilo. Kabafuni konke lokhu anesibona kuthona kusenziwa, senziwa ukuhlabela lokubangelana umsindo layo wonke ama-dramas la esikhuluma ngawo. Ngithemba umthetho usuzwakele endlebeni zabo labomkhulu abethu abe-opposition ukuthi hayi madoda, phela lapha sisebenzela abantu, asisebenzeli kubuya sizwe ukuthi omunye uyalayitha omunye uthela amanzi. Asenzeni okokuthi omunye uyalumathisa omunye uyakhwezela. Umlilo lo ube ozaguqula impilo zabantu. Angiboni ukuthi bazakwenza. Bangakwenza kuyabe kungamangalisi ngoba angithi sebeke bakwenza. Sokukabili bekwenza njalo kuli 9th Parliament. Bangenza njalo-ke ngokwazi kwami uSpeaker of Parliament uzabadedela baziphumele ayitshona beseza okwenza ama-personal businesses abo phandle ngoba babekhombise ukuthi kabalandanga ukuzofaka imiklomelo ethuthukisa ukuhlala kwabantu ababakhokhelayo. So asikukhangeleli inkomo ukuthi kwenzakale khonoko, kodwa kungenzakala kusimangalisi.
Khona kuyini okukhangeleleyo embikweni kamongameli Mnangagwa?
Sikhangelele ukuthi umongameli akhulume ikakhulu ngesimo somnotho. Sikhangelele ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube yindlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe lapho kumele kuyiwe khona. Uzananzelela nkomo ukuthi umongameli kunyeke lohulumende baphe amazwi wokuthi ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kube yinto ezabanjwa njani. Khonokuyana-ke abantu bebengakakuthathi ngendlela ekhangelelweyo ukuthi aluba bakuthatha ngayo, kodwa yindlela yokuqondisa umkhonomi-ke leyo ngoba akula lizwe eliphila ngokuthi intando kazelusile wonke umuntu uphonge usebenzisa imali ayifunayo bekhangelela phansi amandla ayemali yakuleli.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi lilunga leZANU-PF njalo umela ibulili maWest edale lePhalamende.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ikhansili yakoBulawayo isiqalile njalo uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi, isithi idamu leUmzingwane selilamanzi amalutshwana kakhulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isiqalile ukwabela uZulu amanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu lokutsha kwamadamu. Umabhalane wekhansili yedolobho lakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uchaza isimo samanzi emadamu ethi uMzingwane ulakho ukucitsha ngoba idolobho lisebenzisa amanzi amaningi.
Thina nge-production capacity esilayo siyakwanisa ukuthi abantu nxa ngabe natha about 130 megaliters a day, sibanika abantu 24/7 amanzi kungela problem yintsho. But nge-consumption ekhona le 150 megaliters a day maningi kakhulu amanzi, asikwanisi ukuproduce.
Kusukela ngeviki edluleyo ikhansili iqale njalo ukuvalela izakhamizi amanzi kulandela ukusilela kwamandla kagetsi adonsa amanzi iwasa ezitichini zokuwahlamba kanye lokuthi vele amanzi akhona asemalutshwane emadamu. Kusenjalo izakhamizi zedolobho lakobulawayo zamukele ngemibono ehlukile uluhlu lwendleko yomnyaka ozayo ibudget bethi iqanse kakhulu ngeke benelisa ukubhadala ngoba ezomnotho zimi manzonzo. Umabhalane wekhansile edolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube uchasisa isilinganiso sokuqansa kwemithelo.
Ngoba kathe santi se-advertise kumele sinike abantu isikhathi sokuthi bekhonone befake ama-objections. After ama-objections sokwedlule inyanga yikho lapha esizahlala khona njengekhansili sikhangela ama-objections abantu sivumelane lawo kumbe sithi hayi kawaqinanga then isibese sikuhambisa kuministry for approval. I-budget kayisoze ikwanise ukuthi ibambe isikhathi sika 1 October akuseduze kakhulu.
Umgcini sihlalo weChabalala Residents Association umnumzana Albert Ndlovu uthi ukuqansa kwemithelo ayihambelani lesilinganiso sokukhwezwa kwemithelo esicelwa yikhansili.
Chabalala ilokitshe lidala kakhulu eseli elayokhuphaka ngabantu asebesabangena kuma-pensions. Imali abayiholayo ku-pension i-less than half yemali abayiproposed ukuthi bafuna ukuthi ibe US implementwa yi-City Council ukubana kubhadalwa ama-rents angkhona. Ngoba 126, most of the people are getting less than 80 pound per month, but bona befuna $126 per month.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Ndebele uthi bathi thibele ngesicelo se-budget ye-council ngoba ayihambelani lokukhwezwa kweholo lezisebenzi.
In order to maintain the city council kuyamele labo bakhweze, but mbone ngalo kukhweza kwabo ngaloba kuhambelana lokuthi abantu bakhwezele njani ama-salaries awo.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Yolanda Moyo uthi kuhle ukukhwezwa kwemithelo kodwa kuzakhama uZulu.
Sikhangela ukuthi kwezinye indawo emadorobheni nalapha elizweni lethu leZimbabwe akulamanzi.
Ikhansile yedolobho lakobulawayo isithe yazisa isizwe ngesicelo sabo sokufuna ukuba bakhweze imithelo yezindlu kulandela imithetho elawula ukusebenza kwamadolobho andubana kulandelwe ezinye njalo indlela ukuze kuvunyelwane izakhamizi lohulumende kungakakhwezwa imithelo yezindlu lamanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Ilitha yedizeli ikhuphuke isuka ku-$12.08 yaya ku-$12.42. Iphethulo yona iqonge isuka ku-$11.55 yaya ku-$11.76. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokho sokusenzakala viki ngeviki njalo kubangela ukuthi intengo yezinto ezichiyeneyo layo ikhuphuke mahlayana. Ingcwethi yehlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi okudanisayo yikuthi lanxa intengo yamafutha ingaze yehle abezitolo bona kabehlisi intengo yempahla abazithengisayo.
Kuthi kubana nxa irate ikhwela exchange control le fuel izabe ikhwela, but okwenzakaleyo ungananzela amavikili amabili athathu adlulileyo bekusiba le pressure esithi ngama global oil prices ama-pressure akhwela ama-oil prices phezulu kuyabuya kuzosibulala thina ngapha ngoba ingakhwela FOB thina siyabe ikhwele ku-FOB siphinde siyikhweze ngapha ngoba thina etifuel ide i-price determinwa yi-exchange rate. Osokwenzakala ukuthi uzabona ukuthi nxa ifuel ikhwelile kukhoza ukuthi into ezinye eziningi zikhwele nje kuzabona ama-price elokhu enkrize siya phezulu.
Ngezinye indlela Shoko singathi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu yinto esesimele siyikhangelele mafiki wonke.
Ya, vele into esofuze siyikhangelele until i-exchange rate ezim dollar le US dollar izifike esithi convergence or sithi kule exchange rate esikwazi ukuthi sesingasebenza ngayo maviki wonke nxa singabe le convergence sabe sila khona ukuthi ngemande siyavuka ifuel ikwelile
nxa ethe akwela amafutha ezimota ehla njalo njengalokho esesike sakubona kusenzakala intengo yezinto ezitolo la nxa ithe yakhwela iyehla yini nxa amafutha engehla
yikho lapho esile problem kakhulu singento esithi ngama market dynamics lobugwelegwele kwabosuba amabhizimusi bezimbabwe ungananzela nxa bekhweza umsindo wabo omkhulu uyabe ukuthi exchange rate yabe ikhwelile ingavuka iyehlile njengalokho kwenzakala ukuthi bavika amabili adlulileyo ike yatshaya u-25 namhlanje ungakhangela kubo-15 izinto azireflectwa ngokuyehla kuzihle zihlale zikhona abo kuma-price ona lawo abo-25 ngapho kwesinye isandla amasalari abantu akhwela ahlala endawonye so iza kubona ukuthi ekuciniyeni umuntu othwele nzima ngumuntu nje bona sobabhizimusi okwabo bayazivikela ngokucatha nge-exchange rate
Kolunye udaba olwehlukileyo sibone lamhlanje iReserve Bank of Zimbabwe ivala ikhono lokuthumezelana imali ngeEcho Cash okuthiwa iCash In kumbe iCash Out. Uthini ngalokho?
Okuqakathekileyo ukuthi sibekwazi ukuthi kungumsebenzi wabo njengeReserve Bank ukuthi ibe iqondisa lokulungisa lapho ebona ngani kuyaphambaniseka. Eqinisweni ukusebenzisa ama-facility lawo cash bese kusenza abantu benze ubungezwa kodwa sikukhangele njalo sithi yena njenge-reserve bank ibifuze idinga ezinye indlela zokuqondisa kulokubana ivale
umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuquma umthambo ohambisa inhlanyelo kababa ivasectomy ngesingisi ngenye yendlela engasetshenziswa ngobaba ukuhlela kuhle imuli. Kodwa bayayamukela na bathabile masuku usethulela loludaba.
Iningi labo baba lihlehlela emuva ekusebenziseni indlela le e-vasectomy bekhala ngokuthi iphambanisa ukusebenza kuhle komzimba wesilisa lanxa abezempila kahle bethi akunjalo. Okugcizelelwe unkosikazi Zandile Mthethwa ongumongikazi.
I-vasectomy indlela yokuhlela ngayo imuli enziwa kubo baba. Kusikwa nje ukuvala ukuthi inhlanyelo kababa ingadluli ukwenzela ukuthi umama angazithwali. Ekusikweni kuvalwa leyo ndlela akukho okunye okuphambanisekayo kubaba phakathi kwe-100% singathi about 10% obaba yibo kuphela abayenziwayo i-vasectomy indlela yomthambiso iyodwa indlela yenhlanyelo kababa iyodwa so akuphambaniseki lutho ekuvalweni kwenhlanyelo yonke into iyasale isebenza njengokuba ifanele isebenze ubaba uyasale engubaba akukho okunye okudisturbekayo lapho ama-hormones akhe abe lokhu esebenza njengokuba efanele ukuthi asebenze laye uzabe ezizwa ukuthi ungubaba sonke isikhathi nxa ehlangana lo mama
unkosikazi Mthethwa uqhubeke ethi le yindlela enhle yokuhlela kuhle imuli nxa umama ebhekane lobunzima ukusebenzisa ezinye indlela kodwa kayivikela imikhuhlane
i-advantage ye-vasectomy iyukuthi yena ubaba uyabe sevele esekwazi ukuthi imuli yakhe isanele umama akasela ukuthi ukhohlwa amaphilisi abonakale sezithwele uba bengafuni akusela expense yokuthi uthiwa umama akahamba akayefaka i-no plant kumbe ahamba ayethenga amaphilisi it makes ukuthi i-planning yemuli ibe lula and nxa kuvele kuqaliswa yinhloko yendlu kulula-ke la kumama i-disadvantage ke iyona leyo ukuthi it's permanent bangehlukana akusela enye indlela ukuthi ubaba angazuza abantwana futhi ayivikeli imikhuhlane yemacansini ngangcono lisebenzise i-double method ye-condom use
umnumzana Mthokozisi Sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi yena kavumelani lale indlela yokuqunywa ngoba kungazakali ukuthi bazaphila bonke okwesikhathi esinganani
indaba leyo yokuqunywa kwababa ivaxectom angivumelani layo sibili ngoba njengabantu asikwazi ukuthi uNkulunkulu usidalela ukuthi siphile iminyaka emigaki lapha emhlabeni. What if ngihambe ngiyenza leyo vaxectom umkami angichiye awusesebancane ngibe esengithatha omunye umfazi lo mfazi uzabe ufuna abantwana ngizakwenzani mina sengisengambili ukuyenza ivaxectom. So I think kungcono ukuthi omama kube ibo bodwa abapreventayo lezi zinto.
Umnumzana Thomas Ncube uthi kumele kusetshenziswe ezinye indlela zokuhlela kuhle imuli kulale.
Kumele kutholakale indlela zokuthi kumbe nxa ngingakafuni ukuthola abantwana okunjengamaphilisi nje ahambisana lalokho okwenzakala womama, at least kungcono kulokuthi umuntu wesilisa ehlenzo ukuthena njengenyamazana lezi zifuyo. Mbona ngathi futhi kuyisono la phambi kaNkulunkulu ukuthi umuntu ongubaba ethenwe ngoba kuyenzakala ukuthi ngithole omunye umama kumbelwane ngxe sesehlukene sengithole omunye wokumthatha lwane ngumthetheyo la engxe ufuna umntwana. So nxa ukuthi mina sengiqunyiwe lapha ingane lyani izatholakala njani?
Unkosikazi Silindile Zulu uthi yena akazwisisi ukuthi obaba bayazikhethela kodwa kuncindezelwa omama ukuba babe yibo abazivikelayo.
Ukuqunywa kwabo baba mina ngizwisisani lakho ngoba yeshe kuyaso kungani yikuncindezelana ngoba kuyabe sokulusizi ngoba kusasa nxa sesiyalele sethola omunye umfazi umfazi wani yabe sefuna umntwana. So kulusizo olukhulu kakhulu ukuthi sikhanye sesobaqumo baba nxa efuna abantwana ichoice yakhe. Nxa kuyikuthi engafuna abantwana umfazi uyapreventa ayikhona ukuthi ubabe kunywe vele akwenzakali lokhu.
Iningi labo baba livumelana lomqondo wokuthi inani labantwana kumele lihlelwe kuba kubi nxa yena esezaba njengesifuyo. Loba odokotela bethi akulimazi bona bathi abavumelani lakho lokhu ngabe benza okunye okungasoze kubavale okwempilo yabo yonke. Abanye omama labo bakhanya besekela obaba kulokhu bethu akukuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje oyedlalela iqembu leHighlanders uCharles Chief Chilufya kasekho. Izihlobo zakhe zithi ubeselesikhathi engezwa kuhle kodwa akazivezanga ukuthi udliwe yini. Wayengumqeqeshi weHighlanders ngesikhathi uChilufya edlalela leli qembu. URamani Kumbo uthi wayelijaha elalihlonipha okumangalisayo njalo wayelalela asebenze ngemfanelo enkundleni yomdlalo. UChilufya waziwa ngokuhlohla amabhola amangalisayo lo kulichaya kuhle ibhola phakathi laphakathi kwenkundla kumidfield. Wadlala lo wayengucaptain weqembu uThulani Biyancube, ubekezela samandlondlovu uJohannes Ngotso, uRichard Choruma, Gift Lunga Junior, uNoel Kaseke, Mamba Chisoni, uBlessing Kumiso labanye abaphakamisa izicoco ezimbalwa zePremier Soccer League bedlala bebonke. Ukuziphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selimise umsebenzi abathenga lokuthengisa imali kubo makhalekhukhwini phansi kwenhlelo ezifana le-EcoCash. Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address kusasa edalele ephalamende kodwa abe-MDC bathi kabasoze bawulalele lumbiko. kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.